MDC zviri patsina kuti iguru rapinda nyoka ende zviri kuoneka nekutiza kuri kuita vaizviti vakuru vacho vanga vambofurirwa kuti vaende kuMDC vaakudzoka kuZANU PF. Vari kunyatsoona kuti ZANU PF ndio bato rine gwara and ibato rine zvido zvevanhu pamwoyo, uyezve purezidendi Mnangagwa vari kuratidza kuti nyika ino vhizheni yavakaipa vanoiachivha nekuti ikonomi iri stable. Zviri kuoneka nevanga vari kuMDC vaifunga kuti vachadira jecha mumupunga kana muhupfu, vari kuona kuti zvashaya basa zvekudira jecha. Nekudaro vari kuona kuti vaMnangagwa utungamiri hwavo hune gwara, hune empowerment yevanhu. Iro ivhiri ndo rakazoenda kuti MDC imhanye kunze kunodaidzira masanctions. ZANU PF zvinooneka kuti ipati yakamirira vanhu, nekuti ukatarisa vari kumhanya mhanya kuti mavaccinations apinde muZimbabwe.
Kanda irenyu vashachwai.
Ndinoona kuti tiri kurarama munyika yakasiyana neyanorarama vana Muponda nevamwe vavo veZANU PF. Chatiri kuona kuparadzwa kwedignity kana ukoshi hwevanhu. Mukatarisa matamburire aakuita vanhu izvezvi, vadzidzisi, vashandi vehurumende, vaziva President Tsvangirai pavakaita Prime Minister paya, vakangotaura izwi kuti dzokai kubasa tichamupa $100 each kutanga, mari ikawedzerwa kusvika kuma $500 something pa ticha ega ega nemamwe vashandi vehurumende. Vanhu vakanakirwa, vanachamisa vari maministers. ZANU PF iri kushandisa masuru yayo kana masimba ayo kuita corruption, kutora zviro zvenyika, mari dzenyika, vachigovana vachiita zvese zvakadai. Ndofunga munoziva nyaya dzakawanda dziri kubuda kwana Zinara, kurobiwa mari kumapazi mazhinji ehurumende, kusanganisira mari iyo yecovid yavarikudada nayo iri kubiwa zvisingaiti. Zvese zviri kutaurwa zvekuzanzi vanhu vari kubva kuMDC, vese vari kubva vaya vanonga vato vasina gwara remusangano, ende vazhinji vacho havasi kubva kuMDC. Vanhu vakatobva kuMDC kare vadzinga vana vabiti mupalamendi, nekuti vana vabiti netimu yese vanga vachiongorora huri hunotyisa huri kuitika kwana Zinara, huri kuitika mapazi mazhinji ehurumende.
Todzoka kwamuri vamuponda.
Chinoshamisa ndechekuti MDC inozviti bato rakazvimiririra, vanozviti vane demokrasi, vanozviti vanotevedzera mutemo zvisingaiti. Ibato remagweta, vanhu vanofanira kuchengetesa mutemo, asi mutemo wacho zvavanotona vakomana yavo ndotoshaya kuti zvikumbofambiswa sei. Kana vadzingana ikoko izvozvo vabiti vadzingwa pachena namai Matibenga, vanoblema ZANU PF kuti ZANU PF yakonzeresa zvakati, yakonzeresa zvakati. Asi zvichibva zvekuti vanhu veMDC pavanenge vachiita congress avo nemaconference avo havatevedzeri mitemo yavo, vozopedzisira vaendesana kumatare. Kana election yazouya vozoti pabirirwa tarigwa, yet in the meantime they are not working for the people. Zvakafanira mukatarisa ana City of Harare, macities akawanda weMDC yekuti leadership vakune macouncillors nemamayors. Maroads akazara maportholes, hakuna mvura, masuweji akatekeshera, marara asikukolektwa. Do something so that people can see kuti munoziva zvamuruta, but you have failed. And now you are also fighting amongst yourselves. Musinga organize a party. Party is also going to election. Zimbabwe almost is going to be a one party state because there is no opposition to talk about.
Petai gakava redu vashachwayo atinga skwerere kufia katiyo.
Varu da kuita zi one party state. Varu da kuenda kuma elections. Pasina President Chamisa. Pasina MDC Alliance. Nenye ya kutivano ziva ma. Papa zirwa waka ita pa election afura na wachamisa. Waka tanga nenye ya kusunga vanu. Kusunga vanu. Wachichikisi zira vanu. Wachivara vanu. Wachabdakta vanu. Mabasa aru kuneta kushanda kuma councils. Nenye ya kuti hakusina vamiririri. Hapa aru kuchakuta by election. Kutubano ziyadi kubaya election. Hapa nongi. Hapana shinobuda. Tikatarisa nyaya yekumakanzuru, vari kushanda zvakaipisisa kuti makanzuru asashanda. Vakatanga vachinyima makanzuru mari chaizvo chaizvo dzekuti vatenge machemicals, mari munoziva kuti foreign currency inobva kureserve bank of Zimbabwe. Izvezvi vari kukolekita mari yeZinara, asi mari iri kutorwa neZinara munonzwa kuti Zinara kwaita corruption. Vadii kumakanzuru zvakusi kuenda mari.